Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 21/2024. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare Major Street muHarare radzosera mujeri mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume naBishop Kevin Gonde mushure mekuti richanzwa chikumbiro chavo chekubvisa mari yechibatiso nemusi wechishanu. Mameya ose nemasachigaru emakanzuru akawanda omanikidzwa kuita zvidzidzo zvechikoro chebato riri kutonga reZANU-PF cheChitepo School of Ideology muHarare. Vamwe vakaremara vochema-chema nenyaya yekunonoka kugoverwa chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare Major Street muHarare nhasi radzosera mujeri mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume naBishop Kevin Gonde mushure mekuti richanzwa chikumbiro chavo chekuti vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete nemusi wechishanu. Vaviri ava handivo chete vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti nyaya yavo yekunzwa chikumbiro chakadai ichinonoka kunzwikwa, sezvo zviri kuitwawo kune vamwe vanodarika 160 vakasungwa vachinzi vaida kukonzera kusagadzikana munyika pamberi pemusangano weSADC wakapera nemusi wemugovera. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi vanoti hurumende haipindire pane zvinenge zvichitika kumatare. Asi rimwe sangano rinoona nezvemitemo reVeritas ririkurudzira kuti zviri kuitika kumatare izvi zvinofanira kumiswa nekudzosera vamwe vana Major Street kuchikoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano iri vaValentine Maponga.
Tinoona pane mafambiro enyaya dzinoda kungonofambirana zvakafanana maererano nenyaya dzevanoita nezvevatongero venyika vachinyima mari pezvibatiso zvinonzi iro bell. Iri kodzero yakakwana pasection 50 yebumbiro remutemo inotaura kuti munhu wese ane kodzero dzokubhadharitswa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Pane tori nemwedzi yakati vasungwa vanoita nezvematongero enyika vari vebato rinopikisa, vamwe vari vanoita zvemaegivism maactivist vanoda kuti munge mune demokrasi munyika vachinge vachinyima kuti vakwanise kubhadhara mari dzechibatiso, even chero vachikumbira kuti vange vachiripota kasingaperi kumapurisa, vari kungoramba vachinyima mukana wokuti vatonge vachibva kumba nemamagistrate edu kunyanya zvikuru vemuHarare.
Totarisawo nyaya yekuitwa kafira mberi kwevanhu kana kuti yatinoti tocha. Makaonawo sei kubatwa kwakaitwa nyaya yavaRobson Chere vaichema-chema kuti vainge vaitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori?
Kune vanofungidzirwa kuti mapurisa vanoratidza kuti vakatyora mutemo. Hakuna munhu ane kodzero nemvumo yokurova munhu. Constitution ndiwo mutemo mukuru wenyika yese. Zvimwe zvese zvamungaita kana mapractice angaitwa nevanhu. Bumbiro remutemo zvakare rinotaura pasection 653 kuti hakuna munhu anofanirwa kubatwa zvekumbunyikidzwa kana kurohwa kuti ataure kana kuitwa kafira mberi zvisingaenderani neunhu hwedu sevanhu. Vanhu ivava vanofanira kunge vachirapwa futi panguva dzavanongokwanisa kunge vachiwana mukana wokurapwa.
Asi vachere vari kupiwa here mukana?
takafambira naye sebato reveritas takatona tokuona kuti mukana uyu vakazowana zvavo kati panga pafamba mazuva akati wandei tisingaenderani zvese nezvinodiwa pamutemo kuti bumburo redu mutemo zvakati notiudza kuti munhu nemunhu wese anenge achinge akakuvara ane kodzero dzekutsvaga chiremba wake anokwanisa kumuona panguva dzakakodzera.
Mutauriri wesangano reveritas vavalentine Maponga vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, dare rapawo mutongo wekuti nhengo dzesangano rinomirira varayiridzi reamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dzakasungwa makore maviri adarika dzichiratidzira nekuda kuwedzerwa mari dzisunungurwe dzichinzi hadzina mhosva yadzakapara. Mameya akawanda nemasachigaro emakanzuru asangana kutanga nhasi kuRainbow Towers muHarare vachidzidziswa zviri kunzi nehurumende ndezvekutungamira nekuda nyika kubva kune vechikoro chakaombwa nebato reZANU-PF chinonzi Chitepo School of Ideology. Mushure mekunge mamwe masangano evagari akaita seChitungwiza Residents Association ati ari kuda kuenda kumatare achipikisa urongwa uhu, bazi rezvematunhu rinonzi razoedza kuvandudza zvinhu zvanga zvichiitwa pachirongwa ichi kuti zviite sekunge zviri pasi pebazi iri. Vaenda kumusangano uyu vanosanganisira meya weHarare vaJacob Mafume nevamwe. Asi meya wekuBulawayo vaDavid Coltart vanonzi vatumidzira mutevedzeri wavo. VaMafume vaudza Studio 7 kuti vaenda sezvo urongwa uhu hwanga huchikokerwa nebazi rezvematunhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira.
Isu sebato reZANU-PF tinoona sekuti chidzidzo cheChitepo School of Ideology chidzidzo chakatikoshera senyika, nekuti chidzidzo chinoita kuti isu sevana veZimbabwe tizive zvinoreva kushandira nyika, tizive zvinodiwa pamunhu anenge azvipira kuti ashandire nyika. Izvi zvidzidzo hazvisi zvebato iri kana iro. Izvi zvidzidzo ndezvekuti wese anozimwa neZimbabwe anofanira kuziva nyika yake. Wese anozimwa neZimbabwe anofanira kuziva kuti chinotarisirwa pamunhu kana uchinzimwa neZimbabwe ndechipi. Izvi zvinhu zvakanaka, nekuti munhu akava patriotic ari pachigaro chaaelektwa nevanhu anoziva kuti ini chirega ndicho basa rangu. Hana yake chaiyo inogona kurowa panenge achida kuita chunhu chisina kupindiso yenyika yeZimbabwe.
Ko vamwe vanotika vanhu havafaniri kumanikidzwa, kana kuti zvekuti ude nyika yako hazvi zvekumanikidzwa, zvinhu zvaunofanira kunzwa iwe wega mumoyo.
Haumanikidzi kunzi ida mai nababa vako, asi chinhu chinototarisirwa, chinhu chinotodzidziswa mukurerwa kwatinoita tichikura, tichizovawo tinochengeta vabereki vedu. Ndizvo zvimwe chete nenyika. Nyika ndimai nababa vedu. Tinotofanira kuti tidzidze nekurerwa tichiziva kuti nyika yedu yakatikoshera, kuita kuti kana tamumazera ekuti taakushanda taane zvinzvimbo zvekutarisa iyo nyika, tichange tichichengetedza nyika yedu, nekuti iyo ndiyo mai nababa vedu.
Asika vamwe vaMarapira vanoti kunyange vamwe vakaenda iko kuchikoro kuChitepo School of Ideology uko, vamwe vavo vari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori nekutadza kutungamira.
Chinoita kuti muone nhau dzekorapshoni dzichipindirwa dzichipera nekusungwa kuri kuitwa vanhu kubva zvapinda muNangagwa inhau idzodzi dzepatriotism, kuti chioko muhomwe chakuita tichisungikana, nekuti vanhu havasi kuda bato kana iri kana iro. Vanhu vari kuda nyika yavo, vanhu vari kuda kuti nyika iende mberi. Ndizvo zvaona kuti hazvinei kuti munhu ari pachigaro chipi, wese ari kutaura kuti aita uori ari kusungwa achivharirwa, zvisinei nebato, zvisinei nechinzvimbo, zvisinei nezera.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vapinda musangano uyu vaudza Studio 7 kuti nhasi panga pachitariswa nyaya dzekudyidzana nevatori venhau uye kudyidzana nedzimwe nyika, mamiriro akaita zvinhu munyika, upfumi hwenyika, uye vachidzidziswawo nezvezviri kunzi kudzivirirwa kwenyika, uyewo zviri kunzi nhaka yenyika. Asi sezvo tichitemawo tisina divi ratakarerekera, tabatawo kanzura weHarare vaDenford Ngadziore vanoti vanotsigira vaNelson Chamisa vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vashora zvikuru urongwa hwanhasi uhu.
Chokutanga ndechekuti zvinonzi School of Ideology chakabudikidza nekuda kwezanupiefu yagara pasi sepotigiro ndobva yachironga iri yekubatsira vana vavo vemusangano kubva kumasero kwavo kusva kumusoro nekubatsira kune vaya vaya vane ujiri vanga vari kuopozisheni vakadhiserta vaya vachienda kuzanupiefu vachivatraina zvokuchiri nezanupiefu. So handioni zvine chekuita nesu kunyange ndisiri hangu meya, but vanga vangazove kumakanzera zvenge iri saDenford Ngadziore ndichiri kanzera wadhisisini hazviitiki zvekuenda kuti hazviitiki zvekuenda kuzvekuenda kuchevo School of Ideology. Tinotoramba chinhu chezani hatinei nacho.
Ko zvavari kutika chikoro ichi chinobatsira vanhu kuti vade nyika yavo kana kuti patriotism?
Hakuna kunyika yavo zvinopfuura zvatiri kutoita izvi. Faiti hatiri kutoita isu semazimbabwen or historic opposition movement fight tinoritotisinda nyika kufuura vari nenyaya yekuti tinoziva matambudziko arikusangana nazimbabwe. Kune corruption, hakuna mabasa, vanhu vari mumajere, vanhu vari kukidhinepa, hamuna rusunguro munyika. So isusu tiitoda kuti nyika inaki. So kana iri ideology isina kutsirima vanhu vashandisa kuzanupiefu, ideology yavo ndeyekumbimbi ndoga, ndeyemhirizhona nekusunga nekuba. So handioni zvavakodzera, handioni zvakare paine munhu egenuine activist weopposition anotsika gumbo rake achiti ndaenda kuschool of ideology. Maonero angu ideology iyeyo kutovesa maresources enyika, anhu arishanda enyika, ari yepati stivari kuwesa media supose kumanyanisa zvakawandawanda zvitoine musoro.
Asi imiwo sekanzuru mambotaura here nameya wenyu nezvenyaya?
No, handisati ndataura nawo. Nekuziva kwamunoita mamiriro akaita zvinhu zvedu mumakanzuroni mune matoko akasiyana-siyana ka. So takasvika palevhel yekuti izvo tinokwanisa kushandidzana, asi tizive kuti takabvisa mafungiro nemukuru. So handina kubvunza bari zvakare handioni zvangu kuti paine need because umwe naumwe anoziva zvaakapindira mukanzuro uye zvaanomira nazvo. Isi pano tinomira navachamisa.
Kanzura weward 16 muHarare West vaDenford Ngadziore vari parunare muHarare. Vakaremara vakawanda mumadhorobha nemaguta vanoti havasi kupihwa chikafu kana mari yekuzvitengera chikafu pasi peurongwa hwehurumende hweFood Deficit Mitigation Strategy Program. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuguta remasvingo vaHenry Chivhanga avo vaimbova mabharani uye vakaremara gumbo vanoti nanhasi havasati vaona vashandi vehurumende vari kunyora mazita evakaremara vanoda rubatsiro.
Isu hatisati uye kuti tizive kuti vanyori vavo vanofamba sei, vachindano kupi, ndivanani vanyori vavo vachatinyora mazita edu. Hatina chatati tawana angava mabago ingava iyo mari yainzi makeshi transfer.
Hurumende yakapa rwa chirongwa cheFood Deficit Mitigation Strategy Program mwedzi mitatu yapera kumaruwa, uko iri kupa vagari chibage ikati vekumadhorobha vachapiwa mari yekutenga chikafu kuti vararame. Mumwe akaremara vanabhutamba oga vanoti kunonoka kupinda kwechirongwa ichi muguta remasvingo kuri kuita kuti vaziye nenzara sezvo vazhinji vavo vakudya kamwe pazuva.
Kuru sei kuvakati pavo iri kesh tinowana mapukapukiro suvari muno mumadhorobha. Kunze kwaizvozvo kurama kwekwetu kwakaoma chaizvo, tinobhadhara mitero, mvura, magetsi.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekugara kwakanaka kwevanhu munyika inoti iri mubishi kufamba ichinyora vanhu vanoda rubatsiro urwu. Murwi wekodzero dzevane usope Muzvare Ignace Kurune vanoti mari iyi iri kuononoka kupiwa vanoida kuitira kuti vakwanise kuzvitengera chikafu.
Chero mari iyoyo ikauya zvayo iri shoma, at least tinowanawo kutenga mafuta edu okuzora, tinowanawo kutengera even vana chikafu. Saka tiri kuti isusu chirongwa ichi chatinonokera, zuva ravhurika, zuva rabuda, rinotiafekta zvakanyanya. Saka taikumbira kudai chirongwa ichakasira, vanhu vagona kurejestiwa makash transfers achona agona kukasira kuitira kuti tigowanawo kutengawo mafuta, tigowanawo even kuwana chikafu chaicho chekuti tikwanise kudya.
Mumwe mugari wekupfupa jena kuchegutu vainnocent Mutongi, avo vasingaoni vanoti dai hurumende yaita chimbi chimbi pachirongwa ichi kuitira kuti vakaremara mumaguta nemadhorobha vabatsirikane.
Tinokurudzira kuti hurumende iite chirongwa chayo chimbi chimbi, sezvo vamwe vari kumaruva vari kuwana chouviri, isu mumadhorobha asati taona chouviri. Tinokumbiridzira hurumende kuti dei yakuita chimbi chimbi kadziro yechirongwa ichi kuti tibatsirikane.
Mukuru webasa mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti chirongwa ichi chave kutoparurwa mumadhorobha munguva shoma inotevera, sezvo hurumende yave kupedza gadziro dzekunyora vanofanira kuwana rubatsiro.
Vari mumadhorobha vanopiwa mari yekuti vatenge huku, saka vari mumadhorobha vakarema vanowana zvakare mari paprogramu iyoyi yatiri kuita yekubatsira. Takanangana nekusanaya kwemvura kwaita kuti tive nedraut inoita kuti chikafu chishomei, saka tinofamba tichiona kuti nevakaremara vanopinda zvakare chirungwa ichocho.
Munyori muhofisi yegurukuta remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vanoti chirongwa ichi chave kuibva munzvimbo dzedunhu remasvingo dzakaita seChirenze, Masvingo neGutu.
Vasikana nevakomana vari mushishi rekugadzirisa izvozvo muno mumaguru hari iya yaakuda ndozvendinoda kukutaurira zvaapedyo. Ndinoda kungoti ndikurizivise kuti kana pachibuda mari dzimwe nguva zvinoongororwa nekunhadzo zvinoti wandei.
Sangano reWorld Food Program WFP rinoti rinotarisira kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe mumadhorobha emaguta pasi pechirongwa cheUrban Resilience Program. Hurumende inoti vanhu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose vave mamiriyoni mapfumbamwe, ukuwo World Food Program ichiti vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru ndiyo vanoda chikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vataura nhasi pamberi penhengo dzebato ravo reDemocratic Party vachiti muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndivo chaivo vanokodzera kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yavari kukwikwidzana navaDonald Trump vebato remaRepublicans. Mutoro wedu wenhau Ivan Zininga anotipa zvizere nezviri kuitika kugungano remaDemocrats reDemocratic National Convention kuChicago.
VaObama vatambirwa nemufaro mudunhu ravakambogara reChicago riri kuitirwa musangano weDemocratic National Convention. VaObama varatidzawo mutsauko pakati paMai Harris navaDonald Trump vebato remaRepublicans.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
America yakagadzirira chitsauko chitswa. America yakagadzirira nyaya iri nani. Takagadzirira mutungamiri Kamala Harris, mutungamiri asingachauke matambudziko ake, asi emumwe nemumwe ari muno muAmerica. Amai Harris vachashandira munhu wese zvake.
VaObama vakachingamidzwa nemudzimai wavo amai Michelle Obama, avo vakati sezvo amai Harris vakanonoka kutanga kutsvaga rutsigiro, zvinoda kuti vatsigiri vebato iri vashande nesimba kuti vasarudzwe.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala.
Hatingapedzi nguva tichinetsekana nekuti tosarudza here Kamala Harris, asi kutoti tise simba redu rese pakuona kuti ndiye asarudzwa kuve mutungamiri weAmerica.
Kunyangwe bato remaDemocrats rakatotambira amai Kamala Harris kuti vatungamire bato, nezuro vakazozadzisa chirevo zvakare vachiti dunhu rega rega ritaure kuti riri kutsigira ani. Amai Harris avo vainge vari kuMilwaukee, Wisconsin, vachitsvaga rutsigiro vakatenda vanhu nekuvavhotera.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Ndinoda kukutenda imese nerutsigiro rwenyu kubva kuno kuChicago nekumativi mana ose enyika.
MaDemocrats akanzwawo kubva kumurume waAmai Harris vaDoug Emhoff avo vakati mudzimai wavo munhu akashinga uye anogara achifara. Nhasi kwataurawo vamwe vanhu vebato remaRepublicans kusanganisira vakashanda pasi pavaTrump vari kuti vave kutsigira Amai Harris. Mangwanani anhasi vakasarudzwa kuva mutevedzeri waAmai Harris Governor Tim Walz vekuMinnesota vari kutarisirwa kutambira zviri pamutemo kudomwa kwavo nebato pachigaro ichi. Zvichakadaro, vaTrump nhasi vachange vari mudunhu rakakosha zvikuru reNorth Carolina vaine mutevedzeri wavo vaJD Vance vachitaura nezvekuchengetedzwa kwenyika. Nezuro vainge vari muMichigan vachitaura nezvekuparwa kwemhosva kwavari kuti kwawedzera kunyangwe veFBI vachiti kwaderera. Evans Zininga, Studio 7, Washington, D.C.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vapeta rwendo rwavo rwechipfumbamwe kuMiddle East nhasi. Vati Israel nechikwata cheHamas vanofanira kuita chimbi-chimbi kuwirirana kuti vamise hondo yauraya zviuru nezviuru zvevanhu.
Purpose yeorganization yedu ndeyekuti mastudents especially vari kuenda kuchikoro vakuenda kuuniversity vanenge vaunzwa nevabereki.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Musakanganwe vatereri kuterera zvirongwa zvedu zvatinoita mazuva ose. Iko zvino tochimbo tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika kana kuti zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mune dzimwe nyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya yechizvarwa cheZimbabwe chinogara muVirginia, Amai Nicole Gwanzura, avo vanoti vakaona zvakakodzera kuti vatange kambani yavo inonzi Education Advancement Consulting, iyo inobatsira vadzidzi vanobva kumusha vachiuya kuzodzidza muno muAmerica muzvikoro zvepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanga Nyauye.
Purpose yeorganization yedu ndeyekuti mastudents especially vari kuenda kuchikoro vakuenda kuuniversity vanenge vaunzwa nevabereki vavo kuti huyai muite chikoro muite zvisvinu muupenyu, tovabatsira manje kuti chi mari dzavo vanogona kumaneja mari dzavo here, kana zviri kunzi mental health it is so important and culture yedu tiri kubatsirana kuti tiimbrace kuti vana vaite se vane utano in body and mind, and then tovabatsirawo futi kuti kana mama interview munonyatsozvirepresenta muchiti chii kuitira kuti pamunozoenda kunzewo kumakutsvaga mabasa munenge maita se mune zvinhu zvenyu zvakanyatsogadzira. Saka ndozvatinoita nebasa redu tichisangana nemayunivhesities.
Tinoona zvakare kuti mune chirongwa chepodcast chamuri kutepfenyura padandemutande chinonzi chii uyezve munee muchitaura nezvei?
Tine podcast inonzi Wellness with EAC. Tinechitaura nemaguests anouya kuti chii malives edu akaita sei sevana mai semabusiness owner, and then because of background yangu yeeducation necareer development tichitaurawo futi kuti chii kana une CV rako uchida basa rakadai so uchida kuenda kubasa rakadai so unoita sei, unenge uchiisa maskills akaita sei kuti unyatsonzwisisa kuti chii kana wame interview unotaura sei, uyezve kana pane mamwe matopics ekungoti chii akokubatsira nezvauri kuita kuita muupenyu, zvauri kuita kumabasa, balansi iyoyo kuti kana uri kumba nekubasa zvine zvakabalansisa sei. So ndozvatiri tichitaura papodcast yedu inowanikwa kwese kunana Spotify, Apple Music, ndinoita futi iri paYouTube. Saka mwakwanisa kutionawo paYouTube tichitaura futi face to face ipapapo. Saka ndo podcast yedu.
Chii chakaita kuti imi semudzimai wechidiki mufunge kuita mabasa ese amuri kutaura aya?
Chakanyatso ndikonzeresa kuti nditange izvi. Pane mumwe mukadzi akashare testimony yake, akandiudza zvaangaitirwa naMwari. And ipapapa ndakanyatsobatikana zvokuti chii? Munoziva kaindofanira kuita sei kuramba ndichinamata ndichinzwisisa kuti Mwari anoda kuti ndiite sei neupenyu hwangu. Then Mwari bvava agadzirisa macircumstances angu bva ndawana kuti chii? Ndisiye basa rangu full time. Ipapapo ndandine mwana mucheche, ndandine mumwanga kuma3-4 years old ipapapo. Ndikati ndinoda kumbosiya nezvebasa zvandikuita zve9-to-5 ndombokoncentrata nezvemhuri yangu. But ndandine maskills angu, ndine degree rekuyunivhesiti yemarketing, ndine rimwe ndine masters in business administration. Saka ndakabva ndatichi rekandishandise maskills wayo andinawo mabasa kwandashanda kumayunivhesiti, kumanonprofit, ndobatsirawo vamwe vakaita seni vanga vabva kuZimbabwe vachiuya kubva kunyika dzavo dzese. Otanga kunoda kunzwisisa kuti kuAmerica chikoro chine chakanyatsoita sei, chikufamba sei. And ipapapa ndichibatsira vamwe zvinobva zvabatsira iniwo futi kuti chii? Vana vangu ndovagadzirisawo kuti chii zvavanozoita neupenyu.
Bo vanga vari mutungamiri wesangano reEducation Advancement Consulting amai Nicole Gwanzura vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muVirginia muno muAmerica. Iko zvino yave nguva yekuzvitaurira zvamunofunga imi vateereri.
Ndikuda kutaurawo maringe odyo iri kutenderera pasocial media yava munangagwa vanga vachitaura vachitivo ndamukuru wesadhaki ndakapiwa masimba ekutonga sadhaki yose. Saka hapana zvamuchandiita nekuti ndane masimba akawanda. Uyezve zvizvarwa zveZimbabwe vari kuda kuenda kuBotswana, vari kuda kuenda kuSouth Africa, masununguka, nekuti ndini ndamukuru wavo. Ko zvinobatsireiko naiva munangagwa kuti imimi kana mamukuru wesadhaki vakudzinga vana venyu munyika kuendai kuSouth Africa, endai kuBotswana, endai kuvikuvi kuKenya? Hazvina zvazvinobatsira vamunangagwa. Ini ndatomuwaro kuti vamunangagwa muchatotaura muchiti zvandamukuru wesadhaki kudai ikonomi ndagadzira, vose vari kunze kwenyika, uyai uyai uyai, nyika yanaka. Manje izvozvo zvobatsirei kuti mapasipoti acho muri kudhurisa kuti 5000 moti vana vaende kuSouth Africa, vaende kuBotswana? Kune chii imi musingadi kugadzira nyika?
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe anokwasa ndimufundisi mumwe ndatakutaurawo nezvechirwere chemonkeypox kana mpox, icho chiri kupararira mukati menyika dzemupasi rino, rinova riri dambudziko kunyange vasingatauri kuti chiri kunyanya kubata avo hama dzedu dziri kudanana nenzira imwe dzinodana dzinoita zvechigei kana kuti zvechingochani. Ndo vari kunzi vari kunyanya kubatwa nacho, inova iri nzira yakaipa. Mwari vakaramba zvakafana chezvitwa zvazvo mukati mepasi, vatungamiri vakanyarara singakwanisi kuvhoisa nokuda kwomutsindo wevechingochani. Asi zvinhu zvakaipa zvikuru ichocho, nokuti Mwari vakazviramba.
Ini mubvunzo wangu imi weStudio 7 ndokudaiwo, vanhu vanositikana pakaitwa maelections, vanhu vanenge vachipara mhosva vanoteerere kusungwa kana kupedzere mhirizhonga vanenge vachisungwa. Kuona energy mutodi vakaridza pfuti vakazopererepi?
Mamuka sei pastudio baba wevanhu, baba chinogurei? Ndoda kuti mundibvunzirewo nyika yeZimbabwe kuti anonzi Hopewo Chingono handizivi kuti unhingirikini wake, ujournalisti wake akahuitira kuda kurwisa chamisa here kana kuti kudii? Nokuti Hopewo anoti kuri kuenda mhepo ndokwaanoenda. Akangamwa nezuro kuti vanhu veTripoC ndo vakamurwira mbudzi dzake dzaakuenda. Nasi unoyu Hopewo anonasabudisa izvi, anoita weshato. Hopewo anochinja chinja mawala, chinja chinja karakta sounhu wake. Handizivi kuti chii, kuti ari kurwira rusununguko rwevanhu here kana kuti Hopewo ari pabhizinesi rokutsvaka mari, because maitiro ake chaanotsvaga kuna chamisa hatichizivi izvo. Mbudzi dzako dzaadzaenda Hopewo, dai vanhu vasina kukunzwira tsitsi, vasina kumiramira kutaura kunoku nemusha ungadai usisina, pati unokanganwa chazvironohwo. Handizivi kuti chii, usadaro iwe Hopewo, usadaro iwewe. Ndatenda.
Ruzhinji rweZimbabwe ngatipe vachamisa mukana wokuzvipindurira zvavari kunenedzerwa nezvavari kupomerwa nevanhu. Vanhu vari kuchema nemutungamiri wavo. Saka isu tikapota tichiti zvaanenge anenedzerwa zviya toenda tosvika tomupindurira. Iye ozoti chii? Vane muromo wachamisa. Musakanganwa kuti blind loyalty ndiye akaita kuti vamugabe vagarise pachigaro.
Ayo mashoko evatereri veStudio 7 asinei nesu isu atikumire iripo. Aiwa musakangano wekuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nyaya yekudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa kana zvisina magwaro akakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Gibbs munaudze isindebele.